Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 23, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nhengo yebato rinopikisa Residents Coalition for Change kana kuti CCC yakasungwa kubudiriro inonzi yabatwa nechirwere cheCOVID-19 iri muJerry. Hurumende yakabatana neUnited Nations nedzimwe nyika yoparura homwe yemari yekubatsira munyaya dzezveutano. America yokurudzira China kuti ikanganwire Zambia zvikwereti zvoyotadza kubhadhara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nhengo yebato rinopikisa Residents Coalition for Change kana kuti CCC iri pakati penhengo 26 dzakasungwa kubudiriro svondo rapera inonzi yabatwa nechirwere cheCOVID-19 iri muJerry kwayakachengeterwa nevamwe. Izvi zvabuda mudare pange pachikwikwidzwa nyaya yekuti nhengo idzi dzopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa zvizere.
Magwete nhengo dzeCCC dzakasungwa kubudiriro idzi idzo dzinosanganisira mumiriri webudiriro muparamende vaCosta Machingauta pamwe nemumiriri wemukobha mudare iri vaAmos Chibaya audza dare kuti mumwe wevasungwa ava abatwa nechirwere cheCOVID-19 ari kuJerry zvaita kuti atadze kuuya kudare nhasi. Magweta aya ati kuchengeta vasungwa ava muJerry kwenguva yakareba kunovaisa munjodzi yekubatira zvirwere kuJerry sezvo vamwe vavo vari vanhu vabvezera vane mukana mukuru wekutapurirwa zvirwere. Mumwe wevasungwa ava ane makore 72. Rimwe remagweta evasungwa ava vaWilbert Mandinde vati vari kushungurudzika zvakanyanya nenyaya iyi.
Nemusi wechishanu akanzi abata COVID nokudaro ava kugara ari pake ega kwemazuva 10 ozotestwa zvakare. Mukati menguva iyoyo anenge asingauye kudare. Isu tikaenderera hedu mberi nechipumbiro chatiri kuita pamberi pedare chekuti vese vatsungwa vabvumirwe kubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vagotongwa vachibva kumba.
Magweta aya akumbirawo dare kuti vasungwa vechikadzi vatakurwe pavo vega sezvo vanyunyuta kuti vari kubatwa batwa zvisingabvumidzwe pamutemo nevasungwa vechirume pavanobviswa kuJerry vachiunzwa kudare pamwe nekudzokera kuJerry.
Kuti pavari kutakurwa kubva kuno kudare vachidzokera kuchikurubhi vari kufambiswa murori imwe chete nevasungwa vechirume. Vasiri ava varume vavakasungwa navo asi vamwewo varume vane mhosva dzavo dzavakasungirwa kwari. Mukufamba ikoko vari kuti mune mukubatwa batwa kwavari kuisa kusina kukodzera munhengo dzakasiyana siyana. Nokudaro vakumbira kuti kana zvichikwanisika vangatakurwe vega here kana kuti pangafagwe kuti pangaitwe sei kuti vachengetedzeke chimiro vachengetedzeke vasabatwe batwe panguva yakadaro iyoyo.
Mutongi wedare Muzvare Yokai Dzuda vatura mutongo wekuti mufakazi wehurumende wechipiri vaIgnatius Magejo vano vemumwe wemapurisa akasunga vasungwa ava vabvumidzwe kupa humbo hwavo mudare mushure mekunge magweta evasungwa ava apikisa kuti vape huchapupu vachiti vaive mudare kubva pakatanga kunzwikwa nyaya iyi. Magweta evasungwa anotiwo anga asina kupiwawo afidavit remufakazi uyu vachibvunzurudzwa nemagweta evasungwa ava Inspector Magejo vabvuma kuti vaive padare nguva zhinji yainzwikwa nyaya iyi. Vamagejo vati vasungwa vese vakasungwa vari pamba pavamachingauta vari mukati mechivanze. Asi mashoko aya anopesana nemufakazi wekutanga vaGeorge Garauzive avo vaudza dare kuti vamwe vevasungwa ava vakasungwa vari mumugwagwa unopfuura nepamba pavamachingauta. Vamagejo vati vamachingauta vakatiza pakasungwa vamwe vavo kubudiriro asi vasiya vanhu vanga vari mudare vachikoka mbabvu nekuseka mushure mekuudza dare kuti havana kuona vamachingauta pavakasunga vaAmos Baya nevamwe vavo kubudiriro. Vabvumawo kuti vasungwa ava vanga vasingaite zvemhirizhonga uye varamba mashoko ekuti vasungwa vakaramba kuti vabhadhariswe faindi. Vanhu vanga vari mudare vakatyamadzwawo nemashoko avamagejo ekuti vasungwa ava havana kuvhiringidza mapurisa kuvasunga asi mapepa ekuvapomera mhosva avaverengeswa achiti vasungwa ava vakavhiringidza mapurisa kuvasunga pavakazosungwa zvechisimba. Vachuchisi venyaya iyi vaudza dare kuti vasungwa ava vanogona kusamirira kutongwa pamwe nekuvhiringidzana nevafakazi kana vakapiwa mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo. Asi magweta evasungwa apikisa izvi achiti munhu wese ane kodzero dzekupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pasi pebumbiro remitemo yenyika. Vamandinde vati vachapedzisa kupa zvikonzero zvavo mangwana.
Hurumende ataura izvo zvavanoti ndizvo zvingaite kuti ava vatabvumirwe kubvisa mari yechibatiso asi izvo tiri kuburisa panguva ino iyi kuti hapana zvikonzero zvakajeka nekuti bumbiro redu rinoti pachirungu anofanira kunge ari macompelling reasons, zvikonzero zvine udzamu zvinoita kuti vanhu vanyimwe kumukana wokubvisa mari yechibatiso. Tichapedzisa kutaura radare nyaya iyi mangwana nekuti pane zvikonzero zvitatu chete zvinosanganisa chekuti vanotya kuti vanogona kutiza kana kuti vachanotaura nevafakazi nechimwe chachitatu chandakanganwa panguva ino.
Vasungwa ava vakasungwa musi wa14 ndira pamba pavamachingauta pavanonzi vaiita musangano webato ravo vaine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga. Asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti pasi pemutemo weMaintenance of Peace and Order Act havasungirwe kukumbira mvumo kumapurisa kana vachiita musangano wemakomiti ebato ravo usiri musangano weveruzhinji. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, mutongi wedare raMajor Street amai vongai Muchuchuti Guriro vati mumiriri wezengeza West Mparamende vaJob Scala vadzoke kudare mangwana pakatarisirwa kuti nyaya yavo ienderere mberi nekutongwa mushure mekunge hurumende yadaidza mumwe mupurisa vaEdmore Runganga kuti vape huchapupu. VaRunganga vaburitsa vhidhiyo nemazwi akatapwa anonzi akataurwa navaSikala muna Chikunguru 2020 vachinzi vaikurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati nechinangwa chekupidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Rimwe remagweta avaSikala vaJeremaya Bhamu vati hurumende yavo yaisina kurongeka zvaita kuti nyaya iyi ipfuudzirwe mberi.
Rekunzi muvhidhiyo ine audio ndomu nemashoko ekupara mhosva akataurwa navaSikala asi sekutsanangura kwananga ndiri kuita mufakazi anga aripo muzvara nhasi haana kunyatsoti gidye kana kusvika pamungu pemashoko acho aari kuti ndiwo ai akaparwa nawo mhosva ndosaka tiri kudzoka mangwana.
Kuratidzira kwemuna Chikunguru 2020 kwakanga kwashevedzerwa nesangano reJuly 31st Movement rinotungamirirwa navaJacob Ngarivhume uye kuratidzira uku hakuna kuzobudirira mushure mekusungwa kwavaNgarivhume nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Hurumende yakabatana nedzimwe nyika nemasangano eUnited Nations nasi yaparura imwe homwe yemari ichabatsira kubazi rezveutano. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Homwe iyi ichange ichizivikanwa nekuti Health Resilience Fund ichaona bazi rezveutano munyika richibetserwa neEuropean Union, Ireland, United Kingdom nesangano reGavi, the Vaccine Alliance. Vachitaura pavaparura homwe iyi mutevedzeri wemutungamiriri wenyika uyewo vari gurukota rezveutano Dr. Constantino Chiwenga vati kuburikidza nehomwe iyi bazi ravo richawana madhora ekuAmerica mamiriyoni makumi mapfumbamwe.
Ichataisa nhasi i90 million asi yakagamurwa kuti gore rega rega tinenge tichiwana makwi matatu.
Vachiwenga vati mari iyi pamwe nemari inobvawo kuhurumende ichabatsira mukuchengetedza utano hwemadzimai nekuchengetedza vana vadiki.
Ihomwe yavakaunganidza yakubatsirana nehomwe yakatakaisa sehurumende tobatanidza zvese kuti tione kuti vana vanokura sei, vana mai vanochengetedzeka sei. Nefunga pamanga mushenderera apa maona kuti hakungova chengetedzi kungochengeta, asi vana mai vanogona kubatwa nechirwere chegomarara munhengo dzavo dzemazamu, vanogona kubatwa nechirwere chegomarara munhengo dzavo dzechibereko. Izvozvo gomarara rinopiswa sei tirikutaura kenzi, rinopiswa sei, rinorapiwa sei risati rasvika pakuparadza munhu. Saka chirongwa chataisa ichi ndechekuunza mishonga yacho neequipment yacho.
Vaenderera mberi vachiti hurumende ichaona kuti mari iya yapiwa iyi yashanda sezvinotarisirwa, uye senyika vanotenda zvikuru kuramba vachibatsirwa munyaya dzezveutano. Vachiwenga vatiwo mari iyi ichavabatsirawo kuzadzisa chirongwa chehurumende chekusimudzira utano cheNational Health Strategy, icho chakatanga muna 2021 chichitarisirwa kupera muna 2025, icho vati chine chinangwa chekuona kuti munhu wese awana utano, uyewo kuona kuti mari inopiwa bazi rezveutano yawedzerwa kuti ikwanise kusvika kuzvikamu gumi nezvishanu zvemari yese yebudget sezvinotarisirwa nechibvumirano cha2001 cheAbuja Declaration. Kubva zvayaisa runyoro rwayo pachibvumirano ichi, Zimbabwe haisati yambozadzikisa chibvumirano ichi. Mumiririri weEuropean Union muZimbabwe vaJobs von Kechman vataurawo pachiitiko ichi, vati zvakakosha kuti hurumende isvike pakukwanisa kuzvwanira mari yekusimudzira utano munyika pasina mari inobva kunze.
Sezvinogarotaurwa nemutungamiri wenyika kuti nyika inovakwa nevene vayo, zvakakosha kuti hurumende iwedzere mari kune zveutano kuti munhu wese awane kodzero yeutano, uye hakuna munhu kana nzvimbo inosaririra.
Vatiwo utano hwakanaka inofanirwa kuva kodzero yemunhu wese. Mumiririri weIreland amai Finola Gilson vatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe itsvakewo nzira dzekuona kuti vashandi vezveutano havarambi vachibuda munyika. Homwe iyi inouyawo mushure mekuperawo kwemari yehomwe yeHealth Development Fund yaive yemamiriyoni mazana matatu nemakumi mashanu emadhora kana kuti $350,000 yakashanda kubva muna 2016 kusvika muna 2022. Mari iyi yainge iri yekudzikisa uwandu hwemadzimai anofa akazvitakura, ndufu dzevana vari pasi pemakore mashanu, kuongororwa kwechirwere chegomarara, kuona kuti vana vawana zvekudya zvine utano kuti vakure zvakanaka, kurapwa kwechirwere cheobstetric fistula kubatsira madzimai anenge asangana nekushungurudzwa kuti vawanise kuzvimiririra kurwisa COVID-19 nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mamwe matunhu munyika ari kunaya mvura zvakanaka, asi vamwe varimi mumaruwa edunhu remasvingo vari kuchema chema kuti mvura yarambira mudenga, izvo zvoita kuti zvirimwa zvavo zvitange kutsva. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Achitaura neStudio 7 nhasi, varimi vakawanda mumaruwa enzvimbo dzakaita sekwaChivi, Saka, Mwenezi, Chiredzi neGutu vanoti zvirimwa zvavo zvave kusava nezuva. Mumwe murimi vaDemetrius Sakara vekwaNerupiri kwaGutu vanoti mvura ikasanaya mazuva mashoma anotevera vanenge vatarisana nenzara.
Patotishatira kana ikasangonaya vhiki inoyi, cherekazouya gohwo racho rinenge ratodzikira zvachose. Tinotorya kuti tichaita zvegore rapera zvokuita zharafu. Notikapamwa futi zvinenge zvatishatira. Yeudzaipa takutonoona mumunda zuva rovira kotonhorera. Masikati zvinenge zvakatirakata zvose.
Izvi zvatsinirwawo nemumwe murimi vaJohanis Chihwani vemumaruwa ekunemamwa kumasvingo West vanoti kushayikwa kwemvura kwave kuvashayisa hope.
Kuna kune mawaku mvura ya ramba. Ichadi kuna ya mbeo zaajo za tumbuka. Papa ya rambila pando pashata. Izi shara kuna pera yanga inezu. Tabaya wanokuma ya nishipepa. Tupo na umu anishipepa. Jake che ufu. Toto manjina na nishu. Ndilo udatuwa ni kukurama. Sino tata.
Mvura mbunure masingo. Yaka mbuna ya zakanaka mwezi wambu zina zita. Aseka baenda. Sekuti mwezi uno. Simo sinja zinakuwa na mvura ya kawanda. Kunzimbo zikera sechirezi ne mwenezi wakari beko wanoti mbeu zeshibake za wakucha asi zakaita sema funde ni munga shiri nani amai netaye madamombe nekumanda mawe kwa chivi wanoti kusana ya zakanaka kwe mvura makore mawira kateve zana kuchapa kuti wanunge sosone muromo
mvuraika sana ya kwendo gunoti nopana yoshinara korela pera inakuna ya shi ando ziku kuti usukuri uunga huita sei nukuti itikaita shara kura wati maria inotumigwa takura wati titwage sadza kana iso kuchukona shunga mbo indi neshara yoyo nukuti apana kana choku bata tunoshaya kuti tingata angira kupi na mwari tunungo chemila wati dai matenga atisa rukira
mkuruwe baza mbazi leso kuri mambu nure masingo wakali chomasiwa vati varima wafande kuro wane anosakanyanya sezo maka ukuri mauchiri pakati
saka ndukufunga kuti wangawa katika mwasaro kwa nyana. But generally, the situation across the province, yakamira yakati mvura, atisikuwana, in fact, tisikuwana tukuwana kukuma, ya tukuwana kuma mwa provinces, wanamama national and provinces, much east, much west, much central, ne part of Manika and kurikuita some rain festivity.
Mama siwa vati muongorora ya wari kuita neba ziravo mzimbozizi mbeo zare kuta asi mvura ino kuna kutoka zikaita nani
tinukumu kwa tino na kuti mvura aisikuna ya yane nguwa mbeo zakura kuti zakuda mvura zikuru si mbeo zakata sechibage tinuona kuti wakarima mbeo zingi mafunde mbeo zatoti ma traditional grain ziri zichaka shingira zichaka naka
vakurudzira vanhu kuti varime zvirimwa zvinoita mumvura shoma zvakaita semhunga rukweza nemapfunde sezvo chibage chiricho chiri kutanga kutsva mudunhu iri bazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika riri kubudisa mashoko ekuti mamwe matunhu akaita semasholand east newest nedzimwe nzvimbo dzakaita sekuharare kuri kunaya mvura yakawanda asi masvingo nemamwe matunhu ekumatebeland kwakaoma ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mtimba.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaka chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda netenyuro yakasununguka pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi paVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Gurukota rinoona nezveupfumi muAmerica amai Janet Yellen vari kushanya kuZambia nasi mushure mekushanyira Senegal vachitarisirwawo kuenda kuSouth Africa. Amai Yellen vanoti vari kuda kukurudzira kudyidzana kweAmerica neAfrica vachishora China kuti yave kuomesera nyika dzemuAfrica nezvikwereti zvodzotadza kubhadhara uye zvisina kunyatsojeka. Vativo vakataura negurukota rezveupfumi reChina kuSwitzerland mavhiki adarika kuti dambudziko rechikwereti cheZambia rigadziriswe. Muna 2020, Zambia ndiyo yakave nyika yemuAfrica yekutanga kutadza kubhadhara chikwereti kunze kubva zvatanga COVID-19 kupararira muna 2019. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha.
Kushanya kweAmerica kwavakuru vakuru vakaita sana maiyene navamwe vanotienda kuAfrica kwakakosha chaizvo nokuti tinoziva kuti ukama kweAmerica neAfrica wakabvira makare kare. Kare tinoratoziva icho kuti kana America ichinochienda kuAfrica havangoendi vakabata mavoko sensa dino wazinoita kumika zikaita sana China vanenge vatotaura ndonzwa kuti mainyeneni vari kuinda nezvibvumirano zvakanga zvataurwa navabiden uno kuamerica pakaunzwa vatungamiriri venyika dzeafrica kuti Africa itapiwa mari inodarika 13.5 billion saka vainge vaine zvirongwa zvemari izvo kuti taakutitutsira zviya zvatakataura muno kuwashington kwatakamudaidzai taakuuya nezvirongwa zvacho tichizotaurirana kuti tobatsirana papi imiwo muafrica muchitiudzawo kuti apa ndopatoda kutibatsirana isiwo tikudzaiwo maonero edu wekuti tingada kuti kubatsirei papi tichibatsirika navo zvakadini saka kuumba ukama kuumba upfumi hwemuafrica pamwe chete nokugadzirisa matambudziko womuafrica akawanda anobvira inoshara iri kuitika rokuda kwokusanaya kwokunze kushayikwa kwamabasa nezvimwe zvakawanda wanda zvavanoenda nazvo zvavanenge vakataurirana uno vachinokurudzira kuti ndizvo pano
mungaonawo zimbabwe ichizowanawo cheruviri here kubva mukushanya uku tichiona kuti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa havana kukokwa kumusangano wakaitwa kuno kuamerica kunyange hazvo gurukota rinoona nezvekudyidzana kwekunze kwenyika vafredrick shava vakange varipo
zimbabwe inogona kuwana zvainowana asi ichizowana nokure kure nokuti tikavona isu zhira yamaiyenen vatanga nokuna president weafrica union kusenegal kuna vasau saka zvinotoreva izvo kuti zvirongwa zvavari kufambira kuafrica handi zvesenegal nesouth africa nezambia chete aiwa ndezveafrica yose nokuti kana kukange kuita nhamo mune imwe nyika yemuafrica zvinobva zvazofambira kune dzimwe nyika dzedzomuafrica zvekare saka inogona kuwana zvimwe zvainowana sokunge kudaidzwa kwakakwaitwa foreign minister munoku paka pasina kuzenge padaidzwa president mnangagwa zvinoteriva kuti vakava vatodanwa paine zvavanenge vadanirwa saka zvirongwa zveamerica nokunaka kwazvo kwatinoziva isu hazviwanzi zvasarudza chero nyika iri pamasanctions inenge ine zvainowana tinonzwa isu misine nguva kuti us embassy muzimbabwe umo yapa zvakati nezvakati nezvakati kuzimbabwe saka zimbabwe inge zvaitawa navo zvinoenderana nesaizi yayo
nyanzvi zveupfumi muzvinafundo Eliot Masocha vachitaura vari parunare kuOhio muno muamerica namavelas muhlanganya uye westudio 7 Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika yeBurkina Faso inoti yabuda nechisungo chekuti mauto eFrance ari kuibatsira kurwisa vakaipandukira nevanopfurikidza mwero vabude munyika iyi. Burkina Faso inoti yave kuda kuzvidzivirira yoga. Mumwe murume ane makore makumi manomwe nemaviri 72 Hu Kantran ange achipomerwa mhosva yekupfuura nekuuraya vanhu gumi nekukuvadza vamwe gumi mucalifornia muamerica nemusi wemugovera akazvipfuura nepfuti akafa nezuro mushure mekunge mapurisa akomberedza motokari yake. Imwe nyanzvi inoita basa rekubvisa nyoka mudzimba kana munharaunda vachawatama marimo vanoti vanhu vanofanira kungwarira kurumwa nenyoka sezvo kuine zvipatara zvishoma munyika zvine mushonga wekurapa uturu hwenyoka. Mavhiki mapire adarika mumwe mwana wechikoro ane makore gumi nemanomwe Melody Chiputa akarumwa nerovambira parushinga high school akafa mushure memaminetsi makumi matatu chete ari munzira kuenda kuchipatara. Ngatinzwei nyaya ina ropafadzo mapimidze.
Vamarimo vanova mumwe wevanhu gumi nevaviri chete vanokwanisa kubvisa nyoka munharaunda zviri pamutemo vanoti zviri nyore kurapa anenge arumwa nenyoka kana zvichizivikanwa kuti ndeye mhando ipi asi vakati nyika inoda nyanzvi nemishonga yekurapa vanenge varumwa nechimbi chimbi.
Vanhu vari kubhiliva kuti no kana munhu arumwa nenyoka anofanira kusungwa, right? Kusunga, yes. but you must know kuti muna arikusunga for what purpose. Nyoka ya muruma uruiziva here, right? That's the most important thing. Masungire acho unoaziva here, another important thing, right? If you are not sure, do not do it, right? And then kana nyoka ya ruma munhu pane ndoka chinhu kuti munofanira kupara mazino. No such thing. No such thing. Ashibatire. Musapare mazino. Musacheke haruma. Mukwela roparashi. Do not do that. Take the person to a reputable hospital. Do not waste time with snake bites. It's a game of time.
Vatiwo Zimbabwe inokwanisa kudzidza kubva South Africa iyo ine nyanzvi dzino zivikanwa pasi rose kurapa nekugadzira mishonga yekurapa futuru hwenyoka. Vamarimo vaendera mberi vachiti kashoma kunzwa munhu anorumwa nenyoka nerova mbira kana kuti black mamba muguta reHarare achibva afa nekuti pane zvipatara zvinorapa futuru uhu.
If I am talking about someone arumwa neblack mamba ari ku Mazoe. By the time I shika ku hospital, kana ku avenues or wherever. By the time I shika ku hospital, munye aningato in such a bad state. It causes actually progressive weakness syndrome, where you've got the person urukufamba naye murodi. Unotanga kuona ma signs, ma symptoms. Unotanga kuona achibuda rute mataka wanda mkanwa. Also, una after control my eyelids ake. My eyelids, anangashidona, ashtaka ku controller. Wega mtu wana wata anche kwa control my eyelids. Speech, ninge displayed, ninge ya slow, ngebe nakadakwa. We're not worried about all these symptoms. The symptoms that we're worried about is the inability for that person to breathe ariek, unassisted. So when someone is bitten by a snake like that, like a black mamba cobra, most people ask me, where do we get antivenom? Where do we get antivenom? But I always tell people, do not waste time looking for antivenom. Get that person to a hospital in a ventilator.
Vatiwo kusatakurwa kwemarara kwave kupa kuti nyoka dziwande muHarare nemamwe maguta sezvo anenge achitevera makonzo. Vatiwo kuwanda kwemvura isiri kuyerera kuri kuunzawo matafi anodyiwa nenyoka zvowedzera dambudziko iri. Mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Michael Vere vatsinhirawo vachiti vagari vemumadhorobha vanofanira kuchenesa nzvimbo dzavanogara zvikuru kucheka huswa munharaunda dzavo. Dr. Vere vatiwo mushonga wekurapa vanenge varumwa nenyoka dzine huturu huri kunetsa kuwana muzvipatara zvehurumende.
Iko zvinezvi mumakliniks edu we don't have anything chinonzi antivenom. Antivenom is usually administered to my central hospital.
Ongororo yakaitwa nesangano reAfrica Snake Bite Institute yakaratidza kuti pamhando yenyoka makumi masere neimwe chete kana kuti 81 dzinowanikwa munyika panowanikwawo nyoka dzine huturu hunouraya dzinosvika makumi mana nemasere kana kuti 48. Dzimwe dzinouraya dzinosanganisira rova mbira iyo ine mukanwa makasviba serasha, mungu, makure, chiva nebvumbi kana kuti Gabon Viper. Sangano reAfrica Snake Bite Institute rinoti chiva ndiyo nyoka inokonzera kuparara kweupenyu hwevanhu makumi mapfumbamwe kubva muzana vanorumwa nenyoka iyi pagore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine ropafadzo mapinitsi.
Muri yeZimbabwe nhasi iri kurangarira muimbi uye gamba renyika Mushakabvu Oliver Mutukudzi akashaya musi wa 23 ndira 2019. Tuku ainge ari munyarikani we UNICEF muSadak akaberekwa musi wa 22 Gunyana 1952 akatsikisa nziyo dzakawanda dzinosanganisira wasakara todi ndima ndapedza shanda nedzimwe. Nako kambo tapindwa nei kubva kuna Mushakabvu Oliver Mutukudzi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Uye vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chelive talk na 8 PM apo tiri kutarisa nyaya yesarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Vamwe vachiti hazvibatsire kudziita vanopikisa vakasungwa mbira dzapondo vachirambidzwa kutsvaga rutsigiro uye kusungwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu musakanganwe kuteerera chirongwa chedu na 6 mangwanani mangwana. Ini ndini Blessing Zulu ndokusiya mina Praxidis Jeremiah PJ munaudze isindebele.